nyika ino nenzvimbo dzakawanda pasi rose vanocherechedza mwedzi wakugadzi semwedzi wekurangarira zvakanaka zvakaitwa nevanhu vatema, Black History Month. Vana veZimbabwe nevana vedzimwe nyika dzekuAfrica naivo vakufarira mwedzi wakugadzi Black History Month nekuti vanhu vakunzwisisa kuti zvakaitika kuvanhu vatema nenhoroondo yeupenyu hwavo nyakare inhoroondo inobata upenyu hwemunhu mutema kwese kwese kwaari. Saka vanhu vatema pasi rose vakunzwisisa kuti zvinoitika kuvanhu vatema kune nyika imwe chete zvinobata upenyu hwevanhu vatema kune dzimwe nyika. Saka vanhu vatema pasi rose vazhinji vakufarira kucherechedza mwedzi wakugadzi semwedzi wekurangarira nhoroondo yeupenyu hwevanhu vatema.
Tichitarisa vana veZimbabwe, Dr. Mwase, zvii zvavanowanawo kubva mukucherechedza mwedzi iwoyu wakukadzi?
Rangarirai kuti Zimbabwe imwe nzvimbo kune nzvimbo dzakawanda muAfrica dzanga dzine kuzvitonga kwevanhu vatema kwanga kune mukurumbira. Kuzvitonga kwakaita kuti vanhu pasi rose vazive kuti ukoko kune vanhu vemberi vane culture, vane zvakawanda zvavanokwanisa kuwedzera kuvanhu pano pasi sevanhu vakasikwa mufananidzo watenzi. Great Zimbabwe inzvimbo inodadisa chaizvo, inoita kuti vanhu pasi rose zvikurusa vanhu vatema vade kudzokera kunoona vachibatana vachinzwisisa nhoroondo yevanhu vatema pamuzinda weGreat Zimbabwe.
Imi muri nhengwe yebhodhi reAfrican Immigrant Caucus, zvii zvamuri kuitawo nesangano renyu pakupembera nekucherechedza iwo mwedzi wenhoroondo yevatema?
African Immigrant Caucus chinango chedu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vachangosvika muAmerica, marecent immigrants, vave vanopinda mune nyaya dzematongerwo enyika, zvakare utungamiriri mune zvematongerwo enyika neutungamiriri kumabhodzi neamwe masangano. Tinofarira kucherechedza Black History Month nekuti kazhinji kana vanhu vakasarudzwa kuti vave vanove vatungamiriri, kazhinji vanenge vari vekutanga, zvichireva kuti vari kutoita history, they are making history. Sa William Jawando watakatsigira, mumwe fellow board member weAfrican Immigrant Caucus, akaita history pakuve wekutanga kusarudzwa at wide is a city council member ku Montgomery County muno muMaryland. Muchicherechedza kuti gore rino igore rafadza vanhu vatema, zvakare rafadza vanhu kwese kwese nokuti Vice President muno muAmerica Kamala Harris munhukadzi, zvakare munhu mutema.
Zvii zvamungataura pane remangwana revatema muno muAmerica nepasi rose tichitarisa iyo Black History Month?
Ramangwana revatema muno munyika ino nekwese kwese kwavari rinenge rakanaka kana ivo vanhu vatema vachiona kuti hapana chakanaka chinouya mune ramangwana kunze kwekuti ivo vapinda munhandare yekuti vave vanogadzirisa zvinhu. Kana muchicherechedza vese vaita kuti zvinhu zvinake kuvanhu vatema pasi rose, ana Mandela, ana Kwame Nkrumah, ana Martin Luther King Jr., na Vice President Kamala Harris, zvinhu zvinotonaka kunze kana vanhu vaona zvichikosha kuti vava vanopinda muutungamiriri kwese kwese, mukudzidzisa munhandare yekudzidzisa, munhandare yekurapa, munhandare yeengineering and technology, munhandare yekutungamirira nyika kwese kwese vanhu vanofanira kuona kuti zvinokoshesesa kuti vava vanopinda muutungamiriri nokuti kana musipo panoitwa madecisions ari important zvichaita kuti zvikuomereise vanhu saka zvichikosha kuti tive tinobatana nevamwe pakugadzirisa zvinhu kwese kwese kwatiri.